manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera gumi guru 3 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 7,858. Vakafana bata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe vave nhengo yeNational Assembly zviri pamutemo. Asi MDC Alliance inoti haisi kushamisika kuti Muzvare Tokozane Kupe vava muNational Assembly nekuti vari kushanda neZANU-PF. Asi ZANU-PF inoti MDC Alliance inongochema semwana mudiki nguva dzose. Mumiriri weZengeza West muNational Assembly vaJob Sikala vanoshanyira Tawanda Mcheiwa uyo anoti akatochwa zvakaibvisisa paakapambwa muna Chikunguru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mashanu nevasere kana kuti 7,858 zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu vasere nezuro wakare. Vanhu vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika uye vaviri vakadzoka kumusha vachibva kuSouth Africa. Vanhu vafane chirwere checovid-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevasere. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. John Hopkins University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi matatu nemana nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti vadarika 34,892,000. Vanhu vafane chirwere ichi vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru makumi matatu nezvina kana kuti vadarika 1,034,000. America ndiyo iri pamberi ine vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti 7,555,000 vabatwa nechirwere ichi avo vanosanganisira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemudzimai wavo. Vanhu vafane chirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvitatu kana kuti 213,000. Vakafano bata chigaro chemutungamiri weMDC Muzvare Tokozane Kupe vava nhengo yeNational Assembly zvichitevera kuburitswa kwakaitwa gwaro rehurumende rinozivisa zvinhu zviri pamutemo. Vanoziva zviri kuitika vanoti Muzvare Kupe vari kutarisirwa kudomwa semutungamiri wemapata anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Basa rakanga riri raMuzvare Tabitha Kumalo veMDC Alliance avo vakadzingwa mudare iri neMDCT. Studio 7 yatadza kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi tazobata sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi kuti tinzwe zviri kuitika mubato ravo.
Madam Kupe vana vaiwe acting president weMDCT ava nhengo yeNational Assembly ichishungurikidza nekugadzirwa kwakaita mazita avo nezuro vachitora nzvimbo dzaavo mamembers veparliament vakaita recall. Inova izvo zvinoratidza kuti the rakupinda mparliament and is a leader of the opposition zvakanaka kuti vange vari padhuze or vachiziva zvinoitika muparliament nekuti kuti vatungamire zvinhu zvino ungwaro and zvine kuziva mukati vanofanira kuti varimo mukati imomo muparliament imomo kuitira kuti vape direction on issues vanenge zvichidebatwa or kuguida past policy on how we should be able to debate maissues anoafecta vanhu muzimbabwe zvinhu zvakanaka zvikuru hakati yamboipa ipapo inofunga kuti ivo vana vezimbabwe hatiuda zvinhu zvinovanetsa kana kuna south africa novana vatungamiri vemaopposition political parties vese varimo muparliament
tiri kunzwa kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly chinangwa chenyu imimi ndechekuti vabva vatodomwa zviri pamutemo semutungamiri webato rinopikisa ari muparamende zviri pamutemo ichokwadi here
aiwaze zvinhu zvisingashamisi izvozvo nekuti iko zvino tangatina muzvare tadita kumama ndo vanga vari leader of the house chichienderana nemutemo urimo iko zvino atimunoziva kuti kuzanupf kuna comrade kuna honorable Yandi Ziyani ndiwo leader of the house vakamirirawo zanupf kuti varivo leader of the house saka kuri kunzvimbo zvakare tiriko kuopposition taa leader of the house zvakare kuopposition tangatakabatwa nawo namuzvare tadita kumano zvinhu zvasi zvitsva senate leader of the house is speak now from zanupf ndi honorable Monica Mtsvanga and leader of the house kumdc ndiseda mudzuri saka madam kupe vanokwalifa kunge vari leader of the house kunational assembly because ndo the most senior person watina ikoko saka kana nzvimbo iyoyo yangodeclared vacant vanogona kuita leader of the house akasvika ipapo
imi muri kutaura kuti izvo muri kutevedzera pfungwa negwara rakasiyiwa namuchakabvu Morgan Tsvangirai kune vamwe venyu vari kukupikisai vari kuti izvo kana muri pachokwadi chekuremekedza vatsvangirai vari kuti izvo vatsvangirai havana kuda kupinda muparamende sezvaitwa namuzvare Kupe izvi imi munoti kudii nazvo
hazvina kunge zvataita kuti vatsvangirai vaite zvavanga vaita nomutungamiri ndovanganga vari magalizi avo ndokufunga kwavaita handioni zvanga zvakaipa zvakare nekuti munhu aiva nemaonero ake and anga asinga kwanisi kuti hanyagiri aite kubvisa kukubvisa munhu kuti vapinde nekuti vakanda vari munhu akamira sapresident weparty yamdc panguva iyoyo saka zvanga zvingaiti kuti kana vambomira saparty president vozouya zvakare vopinda muparamende zvakasiyana zvakaitika pana madam Kupe zvekuti whatever she stood for mdc president iyai faction iyai zvakanalifaiwa necourt saka that was nalified
patove nemashoko ari kufamba vakomichi ari kuti izvo kupinda kwaita muzvare Kupe munational assembly tara yatoiswa mumugwagwa wakananga kuhurumende yemushandira pamwe nezanup f munoti kudii nazvo
aiwa avo mashoko anongotaurwa vana vezimbabwe varwadziwa nenhamo and vane kugara vachitoendera nokurangarira nguva yatsvangirai vakapinda kuhurumende yemushandira pamwe and vanoshuva kuti izvozvo deo zvaitika kushuva kwevana vezimbabwe reri hapana zvarongwa hapana zvati zvaitwa hapana zvatete zvatambotaziva isu vatungamiriri vacho asi pfungwa tinoona zviripo ndekuti mukafamba pagraund vanhu vakawanda vari muzimbabwe vari kushuva nguva iyo yatanga ina vatsvangirai vari muhurumende yemubatanidzwa
sachigaro vemdct vamorgan komichi vachitaura vari parunhare vari muharare sezvo tichitema tisina kwatinorerekera tabata mutevedzeri womutauriri wemdc alliance vakilford shatuwayo kuti tinzwewo pamire bato ravo
izvi zvapachiemo chatagara tichitaura kuti vanhu vari kudzinga mamps nemacounselors edu emdc alliance parliament nocouncil izanup f zanup f iri kureplaca macounselors edu nemamps edu nemazanup f again saka uku kuita kuvanhu vakadyiwa election munoziva vamunangagwa vakazvirambaradzwa napresident Chamisa paelection yapfuura mai Kupe haatitaure vakazvirambaradzwa asi izvi zvaakuitika ndo ine election test vaakutoba maelections kuriga maelections evanhu nekuti vanhu vanenge vakasarudza munhu wakasarudza saka izvi kutibudisira pachena kuti zvese zvikubitika kudzimba kwa MTS kubiwa kwa party yevanhu ma biribodi ese arikuitika arikona na Dagi nana Kupe zvese zvikubitwa ne Zanu PF.
Ko imi sebato pane matanha muri kutora here ikoona kuti izvo machengetedza zvinzvimbo zvenyu zvemuparamende.
Awa izvi hazvidi kudzwa kana kuti munhu ataura kuti handina kubatana nesani zviri pachena nekuti kuita ndokunooneka kutaura kungotaura kungoomoka kwanenge vachingoita asi zviito zvavo zvinoratidza pachena kuti vanhu vezanu PF vanhu varikuda kuparadza nyika vanhu varikuda kuparadza demokrasi munyika yedu yezimbabwe utongi hwejekerere hwakarwirwa kuhondo one man one vote yakarwirwa kuhondo yese yakuparadzwa nenyaya yekukara kukara masimba kukara mari zvose dzenyika umbimbindoga hwezanu PF nanamwondora ndo hwaita kuti tisvike patiri pano saka ishu iri kuitika haisi nyaya yekuti mwondora wati zvakati nekuti zvaanoita ndo zviri kuoneka pachena kuti mwondora ndowezanu PF Kupe ndowezanu PF Komichi veshe ndivezanu PF vari kushandira zanu PF kuparadza nyika apa zanu PF inozikanwa nyika yese pasi rose kuti ndo dambudziko muzimbabwe inonzi crisis pachirungu ndo dambudziko hombe rine vana vazimbabwe zanu PF kubato kwayo ndo kuvepo kwedambudziko ratinaro muno muzimbabwe.
Kune vamwe vari kuti izvo MDC Alliance iri kuzviona kuti izvo iri kutorerwa masimba ne MDCT kosei iri kuramba ine nhengo dziri muparamende mangodi kungobuda mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu
vanhu vasatya tiri kuronga pagirounda zvinhu hatimanyi haumanyiriri hukwakabata munyu regai muone ane makaona timu yedu iyi dingindira regore rino re 21 years takati mobilizing and fighting for a people's government kuronga nekurwa kuti Zimbabwe iwane hurumende yevanhu ndo zvatiri kuita takakosha zvese zvana Kupe vese havana kana basa vaya chine basa inyaya yeutongi hwejikerere chine basa ugari hwakanaka hwevanhu takakosha kuti vanhu vagare zvakanaka muzimbabwe ndo zvatiri kutarisa isu ndo kwatiri kuenda ende ndo zvatichaasiva izvozvo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKilford Shatiwayo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabatawo sachigaro veZanu PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo pamire bato ravo.
Sezanu PF isizo takagara tazvitaura kare kuti kazhinji zvinotika ndicho kuti kana mwana afoka chikoro anobhema kuti ndakafoyerisa vanhu kuti vamwe vedu vari kufoyera kana kuti ndiri kufoyera nokuti tia vacho vanondenga kana kuti chakatika saka izvozvo zvinhu zviri very common kuMDC Alliance hakingi MDC Alliance tikuona problem yaende yekuti pane machild and blaming behaviors akuita kuti every failure yavo vanoblame somebody else havatori responsibility yekukonewa kwavo kana vakaenda kumakoti vakahwina vanocelebrata vakaenda kukoti vakaruza vanoti koti yadi yapindigwa neZanu PF kana zvavo zvekupolitical party yavo yeMDC kuti kusvikana kwavariita neMDCT vanoblema Zanu PF vati zvidakasa maitiro ari kuitika zvinhu ikoko kuti ivo vachanisa wacho akatora chinzvimbo chekuita mukuru weMDC akachitora sei.
Imi sebato reZanu PF muri kungarambe here zvechokwadi kuti izvo hamusi kudyidzana neMDCT?
Aiwa isizvo zviri kuitika zvokuti kudyidzana kwatirikuita neMDCT vachoto ndekwa kuti president pavaka after my election a2018 president vakati maparticipants ese akaparticipata pama election handiti ka weaitironge inonzi Poland todiscussa politics dimnomnyika nokuna tingashanda setichindira mberi isu ndokuzvidzana koka kwatinoita neMDCT not only MDCT yega chete nemamwe mapolitical leaders akauya anouya aparticipata kupoland but apart from that hatina zvatinoziva zvatopindira panyaya yezvikuitika kuMDC. They are doing what they are doing using the rule of law, and when they go to court, sometimes they win, sometimes they lose, and we have no interruption as Zambia. We don't interrupt any affairs of MDCT.
Pane mashoko ari kubuda vacharumbira ekuti izvo zvose zviri kuitika izvi zviri kunanga kutora gwara kana kugadzira hwaro hwekuti pave neshandira pamwe pakati pehurumende yeZanu PF neMDCT. Munoti kudini mashoko iwayo?
MDCT is an opposition political party. ZANU PF is the ruling party iri kulidwa nacongress nangapo. Isu se ZANU PF tisiri government. Hatina kuzvidzana kwatinoraviita neany political party. any one opposite political party. But to be honest with you, to know what I see, kana munhu anga achiuya Poland unobvanzi awas anopiwe project nana chamisa but itiri kuti kwaiwe unodiwa kuya Poland kwacho handiti wauya Poland then tochiona kuti ma problems ataita anaonde api zvino kana iwe usikari kudiscusa kuti inini ndoda kuti nditaure newe president weZimbabwe newe nditiri vaviri nokuti inini ndinonga ndiri mukuruwo ndopaunozouya nema allegations okuti ZANU-PF iri involved ZANU-PF iri kuda kushanda ne MDCT haisi kuda kushanda nesu iwo wakaramba saka isu sezanupf hatigoni kuramba tichikunyengerera nokuti wakaramba kana uchida the door rakanzi riri open uya tigare pasi titaure kana uchida zvino kupise uuye tigadzise nyika
sachigarwo veZANU-PF mudunhu reNorth America Province varegisi charumbira vachitaura vari parunhare vari kukana mumiriri wezengeza West Mudare reNational Assembly vaJob Sikala vashanyira Tawanda Mcheiwa uyo anoti akatochwa ari mumaoko ehurumende mushure mekupambwa kwaakaitwa musi wa30 Chikunguru gore rino asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekupambwa kwaMcheiwa uyo anewe muzukuru wemupepeti weZim Lives muDudusi Matutu vaSikala ava vanewe zvakare mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vanoti ivo nemhuri yavo vaenda nhasi kuBulawayo kunoona Mcheiwa izvo vati vacharamba vachiita kuvanhu vose vavati vari kushungurudzwa nehurumende
ndakabuda mugere ndisinganachikunzwa zvakanaka saka ndanga ndichimbouya ndichiongororwa namadhokta kumba vachindipa kuti ndikurumidze kuti ndidzokere pautano hwananga ndiri saka iko zvino zvinenge zvavanane zvikuru saka chiripo ndechokuti ndinotenda kuti pandichazoenda kunotorwa matest nokuona kuti mukati meurawa makamira sei ndo pandichazova nechimbo chikunazobvuzwa kuti utano hwangu hwakamira sei chaizvo
vaSikala tanzwa kuti izvo maenda kuBulawayo kunoona Mcheiwa nasekuru vake Dudusi Matutu chii chakupai kuti muende ikoko kunovaona
Kuyaka kuti kana vanhu muri vakashungurudzwa mose panguva yanga yakaoma yokutarisa 31 July unonzwawo munhu somunhu kuti vamwe vangu avakasara vakashungurudzwa vakatambudzwa vakapinda mutsaona yakakura kudaro ivori mukati mechirongo zvakanaka kuti undonzwa nokuonawo kuti vari sei sezvo zvakaitika kuna Tawanda Mcheiwa hazvingabvumidzi kuti zvinge zvichiitika mukati menyika ini mukoma rei munonatsokuziva kuti nyaya yetocha neabduction yakamira sei sezvo murivo mumwe wevanhu vakashungurudzwa zvikuru kwazvo mukavafunze victims of torture nerezime munoziva kuti zvinorwadza sei saka nokurwadzikana hatamukana semhuri yangu navadzimai tikati handei tinochemawo navava vakuti ona kuti vari kurarama zvakaita sei uye chii chazvo chaizvo chakanatsokuitika kuti tinatsokupiwa nhoroondo izere yezvakaitika kwavari
pamaenda muchinovashanyira mukana waona ivo vatambira sei kushanyira kwamavaitira uku
vakashamadzwa nazvo zvikuru uye vapindwa nomufaro mukuru zvokuti havanga vasina kana kumbozvitarisira kana saka chaita chimwe chinhu chokuti tavasunudzira mweya wavo zvikuru kuti zvirokwazvo kunyange takarwa netambudziko iri kune vamwewo vatungamiriri muzimbabwe vanoteuka netambudziko ratakawirirwa naro semhuri saka vasara zvikuru zvokuti patazooneka taakusumuka navadzimai vavo vanga vasingatodi kuti tisumuke tionekane navo asi kuti tirambe takagara navo tichingorondedzerwa nokunzwa kuona kuti zvakamira sei saka tazosvika hedu pakuonekana zvakanaka asi vanga vasina chatoti kuti ndikwanise ndidzokere kuHarare hasi vanga vachitoti ha ngatiswere tese sezvo mweya yedu tichitaridza kuti tasununguka nokushanyira kwamatita nemhuri yenyu vaSikala
zvichiteera kubuda kwamakaita mujeri vaSikala muchange muchiti mumiriri wezengeza West Mudare reNational Assembly uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vachitaura vari murwendo rwekudzokera kumba kwavo vachibva kunoona Tawanda Mcheiwa kuBulawayo. Vagari wekwatsomba mudunhu reManicaland vari kuchema chema zvikuru kuti minzvimbo yavo hamuna nzvimbo dzekutengesera zvinhu zvavo uye migwagwa yavo haina kunaka. Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Vagari venharaunda iyi vanoti pamusikapo vanotengesera zvinhu zvavo hapana kuvakwa izvo zvinoita kuti vanaiwe nemvura kana kupiswa nezuva apo vanenge vachitengesa zvinhu zvavo. Mukuru wewatsomba business community Vatenda Idekete vanoti panzvimbo inotengesera veruzhinji panofanirwa kuvakwa zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatengesera zvinhu zvavo pamene.
Isisu tanga tichingoti chatinesa tinoenda kucouncil, council ichiuya pano tichigara. Zviri kugara kutaingoita all along kuona kuti takatirungwisa zvichemo zvekuti tirikudawo shelter pano tibatsire iwe kuti pavene. Zedu arege kunaiwa nemvura, mavenda zedu aregere kutengesera zvinhu zvavo pane mhepo. Asi still kanzo yakatipa difie apa isiri association tiri kugara misangano tichiramba tichiwa pressurize, please tine issue yedu iyo yei asi still kusvika pazuva ranhasi.
Dekete vanoti rimwe redambudziko ravanaro nderekuti havana kliniki iri pedyo.
Tine dambudziko ndofunga mambo zvizwa earlier, vanhu varipo vatsomba panapa hatina kliniki. Mambo right zvatisina kliniki takagara pasi sewatsomba business association tikasa chichemo chedu. Chichemo chedu icho cheicho handisi kuziya kusvika iye zvine izvi kuti vakazvitambira nezvechokwadi here, nokuti vakatipa stand number 667 iri pamhiriapo yavakazoti ndo pachavakirwa clinic. Asi kusvika izvozvi hatina kara runyerekupe rwekuti kliniki ichavakwa riini.
Sachigaro wevagari vemuwatsomba growth point amai tambudzai Vhiki Kangu vanoti vanoshuvira kuti nzvimbo iyi iwanirwe magetsi ekunze kana kuti matower lights kuitira kuti vanhu vasabirwe zvinhu zvavo usiku.
Kumbira chichemo zvachikumbira muno kuti achida matower lights at least wakati furo tower light pasenda netower light kusero kubana vari kurobwa 6 o'clock kana kangoti arima chete kana kutorobwa. Saka ndeye imwe challenge tosangana nayo kuno kuno kuti tine dzimba dzedu dzatakavaka, tine mvura dzemukati, tine matoilets emukati, toshandisa futi mvura mukati but at times mvura yedu inoenda mapepsi edu mamwasha aorera tinogona kupedza yei wiki tisina mvura.
Mumwe wevanotengesera pamusika wepawatsomba Ambuya Lucia Chavatama vanoti dai vakavakirwa pekutengesera nekanzuro yavo.
Pirisa kuti mashedzi edu emusika tikwadawo apapa. Paitwe mashedzi edu emusika toonawo kutengesa kuva kuine vanhu kunotipa mari nekuti zvinoita kuti vana vedu vaendewo kuchikoro, vana vedu vaonewo kudya, nesu vabereki kwacho tionekewo tiri vanhu pano.
Vadekete vanoti vakasvitsa zvichemo zvavo kukanzuro yavo asi hapana rubatsiro rwavati vawana. Mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly iyo iri pasi pemutasa sendro vaTrevor Sarwaka vanoti vakasvitsawo zvichemo izvi kumukuru wekanzuro vaGeorge Bandure asi havasati vapiwa mhinduro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divira vabandure pamusoro pezvichemo izvi sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Kudzamara vagari vavakirwa nzvimbo dzekutengesera zvinhu zvavo, vanhu vakaita saAmbuya Chavatama nevamwe vavo vachagara vachinaiwa nemvura pamwe nekupiswa nezuva vari pamusika usina kuvakiridzwa. Ndakamirira Studio 7 vamutare ndini Ileda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzakawanda vari kutumira mashoko kumutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemudzimai wavo amai Melania Trump vachivashuvira kuti vapore nekukurumidza, zvichitevera mashoko akaiswa paTwitter navaTrump nezuro vachizivisa pasi rose kuti vainge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. VaTrump vari kurapwa vari kuWalter Reed, chipatara chemauto yemuAmerica. Vatungamiri venyika vatumira mashoko vanosanganisira mutungamiri weGermany amai Angela Merkel, mutungamiri weMexico vaAndres Manuel López Obrador, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath pamusoro pekukwira kana uwandu, wenyaya, zevanu warukukira motokari, zaka jumirira, kana michova yaka jumirira, vachipedzisera vabirwa, vagoliati, warukuti sesangano, vagara, vanokurudzira veruzhinji, kuti vashandise mabhazi nedzimotokari zvinozivikanwa kuti zvakanyoreswa kutakura veruzhinji kana kukwira motokari dzakazvimirira anganzi maprivate dzevanhu vavanoziva kwete kuti unongoti wakamirira bhazi mumugwagwa motokari yeuya yekumirira pamberi pako wokwira wopinda wopedzisira wabirwa zvinhu zvaunenge uinazvo zvinokosha ndonyaya yatiriva kuti kurukure tinzwe mashoko ane sangano irori ekuyeuchidza veruzhinji kuti vafambe nemabhazi nedzimotokari zvinozivikanwa kwete kukwira michovha yakazvimirira vagoliati togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu titsanangurirei zvamakatakura nhasi pamusoro pechenjedzo yamuri kupa vana vezimbabwe
tirikuramba tichingotambira mashoko ekubirwa kwevanhu nekurwiswa nevanhu nematsotsi apo pavanenge vachibva nekuenda kumabasa nguva zhinji nechikonzero chekunetsa kwezvifambiso munzvimbo dzakasiyana-siyana tirikungokurudzira vafambi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kumabasa nekumwe kwakadaro kuti vasashatise michovha yavasingazivi kuti ndeyanani zvine njodzi zvikuru nyaya yekukwira mapuraivheti
saka zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe senzira yekuchengetedza vanhu mukufamba imomo
tirikungokurudzira kuti vanhu ngavakwire mota dzavanoziva kuti vange vachienda kwavanenge vachida kuenda nguva dzese tirikuramba tichingotambira mashoko kuti kwakati munhu akazokwira purivhati akazotorerwa mari yake akazorwiswa akakandwa panze mota ichifamba dzimwe nguva vamwe kana vashaya michovha kana kuti mabhazi vanofamba netsoka zvinozoita kuti varondwe futi nematsotsi vobva vabirwa zvese zvavainenge vainazvo saka tirikungokurudzira vanhu kuti vaite sarudzo yakanaka pavanenge vachikwira mabhazi nemichovha nekuti kungokwira chero motikari kazhinji dzine njodzi zvikuru kuti munhu unogona kusangana netsaona kana nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti urasikirwe neupenyu kana kutorerwa mudziri nekosha ikafanana nemari malaptop nemafoni anodhura
takanzwawo muchinyunyuta pamusoro pevemabhazi kuti havasi kutevera nzvimbo dzavanofanira kunge vachimira kana misika yavanofanira kunge vachimirira zvaakuita kuti veruzhinji vaende panjodzi zvii zvamungataurirawo vemabhazi
chikumbiro chedu kuvaridzi vemabhazi ndechekuti ngavashandisewo mabhazi terminals anotenderwa kwete kungotakurira vanhu mahighway kana vasvikawo mumadhorobheni mune kwakarongekawo ngavaendewo kumabhazi terminals ikoko vongonotakura vanhu nguva zhinji ivo zvikurudziro vemapurisa kuti vange vachiitawo basa ravo pamugwagwa ipapo kana kuti munzvimbo dzinotenderwa vachidzivisa vanhu vanovatorerawo basa panyaya dzekutakurwa kwevanhu isusu chatinoda kutakurwa kwakarongeka nekufamba nenguva nguva zhinji uyezve tinongokurudzira vafambi kuti ngavakwire motikari dzinotenderwa kuti vange vachivatakura zvinoita kuti kana vazokuvara kana kuti vazosangana nenjodzi vakwanise kuzenge vachiripwa nemakambani einsuarensi kana mabhazi aine passenger insurance cover
aiwa tinotenda zvikuru vagoliati nekuwana nguva yekungodzidzisa vana vezimbabwe pamusoro pekunge vachifamba zvakachengetedzeka manga makateerera kumutungamiri wesangano repassenger association of zimbabwe kana kuti paz vatafadzwa george goliati muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri
Só com isso